izvabuda pamusangano weInternational Business Conference waitwa muBulawayo nhasi. Vachitaura pamusangano uyu, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati kubva zvakaiswa Statutory Instrument No. 64 gore rakapera, mari inoshandiswa kutenga zvinhu kunze kwenyika yakaderera uyewo mamwe maindastiri akakwanisa kuvandudza mabasa awo. Vamunangagwa vatiwo hurumende iri kuenderera mberi nekutora mamwe matanho ekuedza kubatsira kusimudzira maindastiri munyika.
The promulgation of Statutory Instrument 64 by government offers companies.
Kuvipo kwestationary instrument number 64 kunopa makambani nemaindastri mukana wakakura yekuti vave nemichina mitsva yechizvino zvino yekugadzirisa zvinhu zvakasiyana siyana zvaitengwa kubva kunze kwenyika. Ndinofara nekuziva kuti kubva pakaiswa mutemo mari inoshandiswa kutenga zvinhu kubva kunze kwenyika yaderera chaizvo.
Pavabvunzwa maonero avo panyaya iyi, mukuru mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa mwoyo avo vange varipowo pamusangano uyu vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nenyaya yekuti Statutory Instrument No. 64 yabatsira maindastiri.
SI64 yakanaka kwatiri, iri kutishandira. Nekuti makambani haakushanda, yatinoti capacity utilization yatokwira by almost 30%. Saka izvozvo zvakanaka. Tinoti hurumende ngairambe ichitarisa kuti maindastri ari kushanda sei, vabatsire maindastri kuti zvinhu zvinobva kunze zvimwe zvachona zvinenge zvina kugadzirwa zvakanaka, asi zvinouya kunoku zvotanga kukanganisa mashandiro atinoita munyika. Saka SI64 iri kutishandira zvakanaka sema business people ari muZimbabwe.
Vamwe vati hurumende haifanirwe kungotaura chete, asi kuti inofanirwa kuisa nekukasika urongwa hunoita kuti vanoda kusima mari mumabhizimisi munyika vakwanise kuita izvi nenzira iri nyore. Senegal yange ichifanirwa kuratidza zvigadzirwa zvemunyika mayo kekutanga pazoita ITF, asi haina kukwanisa kuita izvi. Vanoziva nezviri kuitika vanoti veSenegal vakanetswa neveZimbabwe Revenue Authority ZIMRA pakupinda munyika. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kune veZITF kana veZimra panyaya iyi. Asi vamwe vati zvinhu zvakadaro hazvitarisirwe kuitika munyika iri kuedza kuda kukwezva vemabhizimisi vekunze.
Munhu anouya muno muZimbabwe achida kuita business, takafanira kumubata kumuremekedza chaizvo kuti kana achipinda apinde asina zvinhu zvinomukanganisa. Saka vekuSenegal ivavo tine urombo zvikurusa nekuti zvaitika munyika yedu. Takafanira kuzviongorora kuzvitaura kuti zvafamba sei. Hatidi zvakadaro nekuti business kana ichida kuti tiexpande, asi kune zvinhu zvinotidzivira hazvina kunaka. Kana tichiti ease of doing business, tiri kuongorora kuti chii chiri kudzivira business kuti isakure. Saka izvozvo zvinoita kuti business redu rirambe richidukupa richiita diki.
Zvichakadaro, mutevedzeri wemukuru weReserve Bank of Zimbabwe vakupukile mulambo vanoti dambudziko rekushaikwa kwemari riri kunyanya kukonzerwa nekuburitswa kwemari munyika zviri kunze kwemutemo uye kusashanda zvakanaka kwemaindastri anofanirwa kugadzira zvinhu zvinotengeswa kunze kwenyika. Vamulambo vati pakati pegore ra2009 negore ra2013 nyika yakarasikirwa nemari inoda kusvika mabhiriyoni matatu mukuburitswa kwemari munyika zvisiri pamutemo. Vamulambo varamba kuti vakataura kuti nyika inofanirwa kushandisa mari yerand yekusouth Africa senzira yekupedza dambudziko rekushayikwa kwemari, vachiti dambudziko iri rinopera chete nekuita kuti maindastri emunyika ashande nemazvo uye nekukwezva vekunze vanoda kusima mari munyika. Munguva pfupi yapfuura, mamwe mapepanhau akaburitsa nyaya yekuti vamulambo vaive vati nyika inofanirwa kushandisa mari yekusouth Africa.
The adoption of the rand is not the solution. Our solution is in the factors.
Kuti nyika ishandise rand rekuSouth Africa hakuzi iko kungaita kuti dambudziko rekushaikwa kwemari ripere munyika. Dambudziko iri rinogona kugadziriswa kana maindastri edu akatanga kushanda zvakanaka achigadzira zvinhu zvedu zvinotengeswawo kunze kwenyika. Ndokusaka isu veReserve Bank tiri kutora matanho anotsigira izvi. Sehurumendewo tinofanirwa kuve nemutemo yakajeka inokurudzira kuvepo kweindastri uye kuti ashande zvakanaka.
Musangano weInternational Business Conference unoitwa panguva yeZITF uye nechinangwa chekuti vemabhizimisi vazive mitemo yehurumende maererano nemabhizimisi pamwe nemaindastiri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.